maererano dzemari hapana chiri kuitika. Asiwo varayiridzi vedu vakatora resolution madekwe kuma past 2 nokuti inyaya hombe inonetsa. Vakatora resolution yekuti havakwanisi kuti vaende kubasa, zvikoro hazvingavhurike. Zviri kuhurumende kuti ione zvaingaita kuti yapamidza. Havadi kuwedzerwa mari, havadi kushini, vanoda kubhadharwa mari yavaitambira payanga iri maUS dollars ine uremu huri inoenderana necurrent interbank.
Ii mari
taitambira 450 US to 550 US. Saka vanongoda kuti kana hurumende zvakairerukira kuti ibhadhare seiyoyo yobhadhara, kana isingakwanisi inongoenda musi wainenge ichipeya varayiridzi, voona kuti interbank yacho musi uyo inenge iri marini wobhadhara iyoyo kuvarayiridzi. Nokuti zvokusvara tichinyeperana chiti kune cushion hazvibatsiri, nokuti kuvabhadhara cushion zvinongopa kuti zvinhu zvikwire zvekare. Zvinhu zvinokwira kakapeta kashanu kese, saka zvinotopa kuti vaos asi vakabhadhara nomari ino huremu yeus, nokuti tinopa kuti zvinhu zvikwire kuti us racho rinoramba richiwedzera, rinoramba rino huremu hwakasimba asi mari yomuno ichishaya huremu. Saka ndosaka vaona kuti zviri nani vabhadhare neinterbank. Saka havadi salary increase, havadi cushion, vanongoda kuti vabhadhare mari yavanga vagara vachibhadharwa. Nokuti zvichienderana nemutemo wepasi rese weilelo kuchora mutemo kuti mari dzavarayiridzi dzimbozofuma dzakaita shoma. Ndofunga munozviziva kuti hurumende yakambotanga ichiti bhondi redu ranga rakainzana neus. Saka parakazoona kuti hazvina uremu hwakafanana, harakazosiya varayiridzi vari kumari yebhondi iyo yanga yava shoma zvikuru. Nokuti tikatarisa uremu hwemari iri kutambirwa iko zvino navarayiridzi imari inoita iyo us 30 to 35 dollars. Saka zvinoreva kuti vakabirwa masikati machena, nokuti mari dzavaitambira dzaibva kwa 450 kusvika 550.
Asi mukabva matanga kotoro nekuramwa mabasa, muomeserewo here vana vechikoro vaakuvhiringidzika nenyaya yekunetsana kwevadzidzisi nehurumende?
Kwete kudaro, munofanira kuziva kuti ivo varayiridzi vachona vabereki. Ivo varayiridzi vachona ndo vane vana ivava, havatokwanisiwo nevana vacho kuti vaende kuchikoro. Nokuti even mafees acho akatarwa kuzvikoro kwacho haakwanisi kuti vabereki vange vachiendesa vana vavo. Zvikuru sei vari varayiridzi, nokuti iwo ukatambira $800 chikoro chichida 7000 kana 10500, zvinoitika sei kuti murayiridzi azokwanisa kuti aendesewo mwana wake kuchikoro? Saka varayiridzi vaitawo sungano imwe yokuti vanodawo kuti vana vavo vatatikete pamurayiridzi umwe, vasabhadhara mari, nokuti ndo vanopa sevhisi yokudzidzisa vana. Hazvizofambi zvakanaka kuti vadzidzise vana vavamwe vavo vakagara kumba.